Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo, mbudzi 21, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC mchiti ezvinezvi muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yopinda muzuva retatu pasina munhu afa nechirwere cheCOVID-19.
Ngaticherechedzei titarise rwendo runenge rwakafamba utungamiriri hwedu kusvika panoperera mweya yavo kuti varume ava vari kubvepa uye nyika yapapi.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa odzoka kubva kuBotswana vachitarisirwa kuradzika gamba renyika vaSimon Kayamoyo kuNational Heroes Acre mangwana.
Nyaya yekuregista yagara ine kusungana mukati vechidiki emuno muBulawayo varipo vakatombosungwa ruiri rutatu vanosanganisira Kelvin, Organizing Secretary weYouth yemuno muBulawayo, MDC Alliance.
VMDC Alliance vochema-chema kuti mapurisa ari kuvakanganisa kuti vanyorese vatsigiri vavo kuvhota. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana munhu akafa nechirwere cheCOVID-19, zvichireva kuti vafa nechirwere ichi vachiri zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe, kana kuti 4,699. Mumazuva matatu adarika hapana munhu afa nechirwere ichi. Vanhu makumi maviri nevatatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro, uye pavanhu ava pane vana vechikoro vasere kubva kumasvingo, vaviri kubva kuBulawayo. Izvasiya vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga kupararira vave zana rezviuru nemakumi matatu nezvitatu zvine mazana matanhatu nemakumi matatu nemasere, kana kuti 133,638. Vanhu vabaiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana matanhatu nemakumi mashanu nemazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nematanhatu, kana kuti 3,658,966. Vanhu vabaiwa nhomba kaviri sezvinokurudzirwa vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe nemakumi mana nemana zvine zana nemakumi mapfumbamwe nemaviri, kana kuti 2,744,192. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba, kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana, kuti inyatsoshanda zvakanaka. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti hurumende yavo iri mubishi kuvaka malibrary nekuisa makombiyuta muzvikoro zvose zvoruzhinji kubva kumaprimary kusvika kumayunivhesiti senzira yekupa vana ramangwana rakajeka. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
VaMnangagwa vakataura mashoko aya nezuro manheru pagungano rekucherechedza zuva revechidiki reWorld Children's Day uye makore makumi manomwe nemashanu esangano reUnited Nations Children Fund, kana kuti UNICEF, kubva parakaumbwa muguta rekasane muBotswana. VaMnangagwa vakaudza gungano iri kuti hurumende yeZimbabwe iri kuita zvose zvainogona kuti ipe vechidiki mikana yekuti vagove neramangwana rakajeka.
Tinoona zvakakodzera zvikuru kuti zvinoshuwirwa nevechidiki zviiswe mumitemo yenyika uye zvionekwe zvichiitika pasi pehurumende itsva muZimbabwe. Tinoona zvakakodzera kuti zvikoro zveruzhinji zvive nemakombiyuta nemaraibhurari.
Zwa iri raka pemberele kwa mbozwana mshure mkwenge mtunga miru mbozwana avamu kwezi Masisi. Awakado mwane UNICEF semungwa watunga miru wachabati la kutuwa igira rubasiro vana bilioni mweche tena mamilioni zuru mazana masereka na kutu 1.8 bilioni pasirose. Vakuka avamu nangagwa vaka inde ichilema viku Zambia pamweche tena vahie genko puwe kuna Namibia. Vamasisi vakabata nane sanga lore UNICEF wakakuka uvanama kumimana ni vashanu kufakunyika natu izi kutukuitwe muonela pamwe chumache mzukuru. Mukuswa ganzira zingapa vechidiki varukucha membe kwa Afrika ramangwa na raka jeka. Vamunangagwa vatuwa urumende yavo ilukupa vechidiki mekana yaka siyana siyana ingava rara misa kana vapeza chikoro.
Takaisa ma innovation hubs muzvikoro zvose zvedzidzo yepamusoro kuitira kuti anenge akwanisa kuuya nepfungwa yekugadzira zvikwanisiro zvinodiwa muupenyu hwedu. Anopiwa mari kuti agadzire zvaanenge achida obva anovhura kambani nemari yaanopiwa kuburikidza nechirongwa chema innovation hubs.
Asi mutungamiri werimwe sangano revadzidzisi reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr. Takawafira Joe vaudza Studio 7 parunare kuti urongwa hurumende haushandise zvosikoro zvisina magetsi.
85% yemaprimary schools hainawo magetsi. 65% dzekumasecondary school hadzinawo magwenya okuti angalaitika. Saka tisati tataura zvemakombiyuta angazoita malibrary, tinofanira kutanga tatarisa zvekuti tine magwenya here ekuti abatidze makombiyuta.
Mukomana ari kuita form 5 paNyati High School ngoslanti Nyati uyainga akatungamira chikwanda cheZimbabwe akaudza gungano iri kuti nyika ichine rwendo rurefu pakusimudzira vechidiki. Nyati uya akatanga chirongwa chekugadzira mabankers digesters kumusha kwake kuVictoria Falls akati kushanduka kwemabiriro ekunze kuri kutadzisa vana vazhinji kuti vaende kuchikoro. Gwaro rakaburitswa nesangano reUNICEF gore rakapera rakaratidza kuti kune vechidiki vanosvika mamiriyoni mana nezviuru makumi masere kana kuti 4.8 million vari muurombo unotyisa muZimbabwe, izvo zvinoita kuti vasava nemikana yekuti vabudirire. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa avo vadzoka munyika nhasi vari kutarisirwa mangwana kutungamira muurongwa hwekuradzikwa kwegamba renyika vaSimon Kayamoyo kumarinda eHeroes Acre. VaMoyo vaive mutauriri webato reZANU-PF uye vakambova gurukota rezvekuburitswa kwemashoko. Vakashaya nechirwere chegomarara nemusi wesvondo wadarika. VaMoyo vakanunuka kuradzikwa sezvo vaMnangagwa vakakumbira mhuri yavo kuti vavamirire vatange vadzoka kubva kuBotswana. Mutumbi wavaMoyo uri kuOne Commando Barracks muHarare uye uri kutarisirwa kubvako uchienda kunoradzikwa. Mhuri yavaMoyo nhasi yaendawo kumarinda eHeroes Acre kunoona pavacharadzikwa. Urongwa hwekuradzikwa kwavo huri kutarisirwa kutanga nenguva dza9:30 mangwanani. Mukuzeya nezverufu urwu, Tabata mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi avo vange vachishanda navaMoyo.
Tinoziva kuti vaSimon Kayamoyo yaiva mubambi murwi mukuru munyaya dzezvekurwira kwerusununguko yenyika yeZimbabwe. Ruzhinji rungada kuuya kunzvimbo yeNational Heroes Acre kuparuremekedzo rwokupedzisira. Tinozvitenda izvozvo ende tinoziva kuti ruzhinji rwuri kuda. Tinonzwa vechidiki vari kutifonera navakuru navamwe vari kubva kumaruwa vachibvunza kuti mutauriri wedu achavigwa rini. Tinoda kunge tiripo, asi isusu hatina zvatinokwanisa kutaura seDepartment of Information.
Nechikonzero chei?
Nekuda kwekuti zvizhinji zvinoziviswa kuvakuru, sokuziva kwamuri kuita kuti munguva ino inguva yeCOVID-19 naizvozvo maactivities edu nemaprograms ose nemagungano ose anofanira kunge achitaridza achiratidza kutevedzera tsika nemitemo yakatarwa. Asi kune vechidiki vakateerera musi ucharadzikwa vaComrade SK Moyo nomusi wemuvhuro. Ngaticherechedzei titarise rwendo runenge rwakafamba utungamiriri hwedu kusvika panoperera mweya yavo kuti varume ava vari kubvepi uye nyika iyi yapapi zvekare vari kuindepi. Nyika iyi kuuya kwayakaita yakauya sei? Sei varume ava vachiramba vakazvipira kushandira nyika yavo. Isu tichazvigonawo here sevechidiki kuzvipira kwakaita seuku, kuda nyika yedu kwakaita seuku, kwekuti tisvike pakuti hatifi takaneta kana kupera simba tichishandira nyika yedu sezviri kuita vakuru ava.
Asika vamwe vanoti pane zvakawanda zvisiri kufamba zvakanaka zvinozovaudza mwoyo.
Tinofanira kuti ticherechedze kuti hongu tingava hedu nezvitutsungo zvatinazvo, hongu tingava hedu netarisiro dzakakura kwazvo, asi ngatitendei patasvika nokuti haisi nhando kupasvika. Ibasa guru rinenge richiitwa navatungamiri. Ngatiteedzerei mutsoka dzavatungamiri tichiteedzera gwara romusangano, gwara rokuvaka nyika ravanofamba naro. Ngatidzidzei kubva pamuonde vachiri vapenyu.
Mukuru mubazi rezvekuburutswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa Mugwadi vari parunare muHarare. Zimbabwe Electoral Commission iri kutarisirwa kutanga musi wa 6 zvita urongwa hwekupinda muvanhu ichivanyoresa kuti vavote musarudzo dza 2023. Bato guru rinopikisa reMDC Alliance rinoti riri kuda kutsvaga mavhoti mamiriyoni matanhatu zvikuru kumaruwa, uko mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vari kutsvaga rutsigiro kubhinga. Vakafanobata chigaro chemutauriri webato rezanupf vamike bima vakaudzawo studio 7 kuti chinangwa chavo ndechekuti vatsigiri vavo mamiriyoni mashanu vanyorese kuvhota. Asi veMDC Alliance vari kupomera mapurisa mhosva yekuvhiringidza urongwa hwavo hwekunyoresa vanhu kuvhota. MDC Alliance inotiwo iri kurambidzwa kuita misangano yayo, uye vatsigiri vayo vatanhatu vasungwa kuEpworth muHarare nhasi vachiita musangano. Atina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. VMDC Alliance vanotiwo havana chivimbo neZEC. Asi sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vakaudzawo Studio 7 kuti pane vamwe vanongoda kusvibisa zita reZEC nepamwe painenge isina kana kukanganisa. Vanoti vakazvipira kuita sarudzo dzakachena. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri weMDC Alliance mudunhu reBulawayo vaSweden Chirodza.
Nyaya yekurejista yagara ine kusungana mukati vechidiki muno muBulawayo varipo vakatombosungwa ruiri rutatu runosanganisira Kelvin, organizing secretary weyouth yemuno muBulawayo yeMDC Alliance. Asi taona kuti mapurisa zvikonzero zvavakapa pakuvasunga zvinge zviri zvekunyepa. Tikaonawo futi kuti yaingove nyaya yekuedza kuvatadzisa kuti vaite basa rekenge vatumwa nebato kuti vaiti.
Asi zviri nyore here kuti vanhu vaende kunonyoresa kumahofisi eZEC?
ZEC kwairi kure nemama constituents kwakaita St Peter's Pumula iri kumacheto chaiko chaiko kweguta reBulawayo. Saka munhu kuti abve ikoko nemari dzake achinosvika kufamona pedyo nefire brigade haachina kuyana kure, zvinotoda munhu akashinga. Saka izvinoona kuti zvinhu zviri kuitwa maune neZEC kutadzisa vanhu kuti varejiste kuvhota. Ende mukacherechedza vanhu vakawanda vanenge vachizorejista kuvhota ndevechidiki. Saka maonero edu ndeyekutoti ZEC iroda kukonesa vechidiki kurejista kuvhota.
Saka muri kuita sei kuti mukurire dambudziko iri?
Kuridziro yedu iri kuti vechidiki uyai, tinokupai transport, tinokupai motokari kuti muende munorejiste kuvhota. Maafidavit ZEC iri kuti inobatsira. Asi mukacherechedza nguva yadarika ZEC inge isiri kubatsira vanhu nemaafidavit. Saka nyangoti mazuva ari kutera kwemasondo matatu, ZEC ichaenda kumaconstituents kuti zvireruke vanhu varerutsirwe panyaya yekurejista kuvhota. Asi izvi zvichiitikwa isu tinoramba chingotsutsumwa sepati.
Ko munogotsutsumwa sei zviri izvo zvamuri kuti muri kuda vachirodza?
Hazvisi zvinhu zvinotifadza sekuti hatingati isusu programu ye5 years yemakore mashanu. ZEC yoti iyo inoenda kumaconstituency kwemasondo matatu. Ndo yatinoti muchirungu too little too late. Isusu fungidziro yedu yengeri yekuti dai ZEC yaenda kumaconstituency ichinogara ikoko kwatinotenga chingwa, tinotenga ufu kuchiwawo neofisi yeZEC yekuti munhu wese anenge ada kurejista kuvhota anenge achidini, achikwanisa kuti aregister kuvhota. Nokuti registration kana ichitaura muchirungu inonzi a continuous process, vanofanira kuregista mazuva ese. Izvi tinoona kuti ZEC yakazvita maune kuti ikonese vanhu vakawanda kuvota.
Sei mchidaro.
Na uti tinoziwa isusu kuti Zanu PF inoda utitore ma constitution mbula wayo. Ichiende sa kunzimbo. Zanu ziwa kuti wane rutsigiru. Saka zeki ati chenesi panyaya zakadai. Pane nyaya delimitation iri kuuya yekugadzirwa kwema constituency inouya every 10 years.
Zvii zvamuri kuona apa?
Tinoona kuti maconstituency anenge magwegwe ari mudambudziko rekutoshaikwa zvachose kana paakugadziriswa maconstituency matswa. Sekuti vanhu vakaregister kuvota kumagwegwe vashoma shoma stereke. Kune vanhu vanoda ndofunga vanosvika 15,000 vanodikanwa i22,000. Zatingangoti minimum inodikanwa the constituency i22,000, maximum inodikanwa i27,000. Asi magwegwe inowanikwa iyo ine 15,000 vanhu. Ichireva kuti basa riripo. Saka tiri kukurudzira vatsigiri vedu kuti please tora nai nguva iyoyi muregister vamunokwanisa kuti muregister.
Mutauriri wemdc Alliance budondo rebulawayo waSweden Chirodza vari parunare kubulawayo. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri vemauto muSudan vanoti vatenderana neveruzhinji vange vachiratidzira kuti mutungamiri wehurumende ainge apidigurwa nemauto aya vaAbdalla Hamdok vadzoserwe pachigaro. Izvi zvaitwa mushure mekuratidzira kwakasimba kwanga kuchiitwa nevanhu munyika iyi uye kupindirawo kweUnited Nations neAmerica. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota runa nezvemukati meAmerica amai Deb Haaland vanoti mazita ose anonyomba kana kushora mamwe marudzi muAmerica achabviswa mumagwaro uye pane zvivakwa zvopiwa mazita matsva. Amai Haaland ndivo munhu wekutanga werudzi wevakatanga kugara muAmerica kana kuti manative Americans kuva nhengo yedare remakurukota muAmerica. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Gove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, 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 mwuri ya Zimbabwe, ndino mkamchirai mchirongo chedu chevechidiki. Chandino kupakurai, sondo rega rega, ini ndini Mike Gove. Nasi mchirongo, tina mzware Margaret Zinumwe, wesanga nure WALP. Tirikuzanya ekurodzwa kweva nasikana munyika nechirongo tinoti early child marriages. Mzware Zinumwe, ndino mkamchirai mchirongo, tipewo maondore nyunezo nyaya tinayo nasi mchirongo.
Sesanga na rinomila kwebebla mukadini wanasikana. Muna nyaze kurozo kwa nasikana. Kiri chini kisinda kurudiriki. Nukuti sisi kanga nukendu. Nito zona sechi baru kurora mkama nasikana. Ndo kwa nisa vitali sisa. Mwili yavo aisa chanya taku developa. Unoti juri nilebaka. Kani certain development anufana njo alfika. Kutuna chukwante ya get through the labor process.
Kurodzwa kwevanasikana kunokanganisa sei upenyu hwavo?
In future, tenkaliza vana vakawanda, who could be potential leaders as an organization that grooms leaders. Tenkaliza some potential candidates for ourselves for the next generation. Tinoona kuti vana ava vari kudzvanyirwa kodzero dzavo dzekudzidza kana kodzero dzavo dzekuva mwana chaidzo chaidzo. Tinoona kuti kodzero yake yekutamba yapera. Panguva yake yaanofananga achitamba kana nguva yake yaanofananga achidzidza aabhizi kurera mumwe mwana. Kana panozova kuna testi dzekuti mwana ari kurera nemwana ari kuwanda. Zvinova izvi wazii zvinodzora potential yemwana iyeye. Panyaya economic mwana iyeye arorwa achiri mudiki arohwari mudiki kudaro yazvikonzeresa kuti upenyu hwake hwese arambe akatarira kumari yaanopiwa nemurume wake. Achakwanisi kuzviriritira because anopiwa mukana wekuchuza kuti nini kanda zvekura ndisazovei. Pamwe mwana iyeye anga ne idol 7 ende ndemazokatisha kanda dzidzi inga ndazokura ndazoitawo journalist. Achakwanisi kupinda mukana yaikwanisa kutombika navamwe vana vechirume. Paunozova nhamba yevakadzi vari kutungamirira kuramba ichidzitira because iri kupera vachiri vadiki.
Tombobata yatinoti nechirungu age of consent
Mutemo wenyika unoti muna anofanira kusvitsa makore 16 kuitira kuti aite zvepabonde. Asi kuti aroorwe anofanira kunge asvitsa makore 18. Mungati zvinokonzeresa kusanzwisisana here kana kuti confusion nechirungu munyaya dzekuroodzwa kwevanasikana?
Semaonero angu ndinoona zviri kukonzeresa confusion yakanyanya nyanya nokuti munhu achinzi age yekurohwa 18 years but then age yekutenda kuenda pabonde 16 years ende makashatisa kuenda bonde pane maconsequences azvinyaya nazvo ende matambudziko anokwanisa kuya specially nekuenda pabonde inhumbi ende besides maybe kana mwana achinge kanhumbi anobva audzwa kuti ngaachinoroorwa saka wakubva wanzwa consent of sex but then autakonsenti kuita the responsibility noya after
it. Chiri panyaya imwe chete yezve mamiriro akaita upfumi hwenyika. Tinoona kuti denda reCOVID-19 rakakanganisa upenyu hwevanhu vakati wandei munyika. Nemaoni renyu denda iri riri kuwedzera here patinotarisa dambudziko rekuroodzwa kwevanasikana?
Inini somaonero angu ndinoona COVID-19 yakawedzera pamatambudziko evanasikana zvikuru kwei takatarisa nekuroodzwa vachiri vadiki. Nokuti wakatarisisa vana vavaisikira vari kuchikoro handiki. Vanachari kuita anongomuka otsvaira obika akuenda panze. And 5 months down the line vana uya avane pamuviri. Ende munharaunda yedu isusu tinoita bereko vavanti mwana avo ane pamuviri. Vanomuendesa kune munhu akamuisa pamuviri. Ndova zvinokurudzira machild marriage. Also vabereki vedu isusu some of them vairarama neinformal trade. Saka because of COVID-19 vabereki vedu havachakwanisi kunotsungisa sezvavaiita. Pakuzora mabereki vakukwanisa kutsvagira vana kuchero nanyengidas because vakasina chikafu vabva vasina chekubata handiti. But in as much as COVID-19 tiri kuwedzera maproblems echild marriage hatifaniri kukanganwa kuti before COVID-19 yavepo zvekozi zvemachild marriage zvanga zviripo ende zviramba zvitoripo ende kare pabrisa zvivesi because ende itori nyaya yandasinganzwisisi isingatombozivikanwi nevanhu. Right now, because of COVID-19, vanhu vane time yakawanda yekugara ari paindaneti vakuona zvinhu zvakawanda zvavanga vasakwanisi kuona because these most of time takubuda paruzhinji.
Aiwa, takunzwai zvakanaka muzvare. Margaret Zinumwe wesangano reWALP nguva ndiyo yadyanana. Tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa chedu. Muri Zimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tosangana zvakare pachirongwa cheLive Talk The Connection nemusi chipiri apo tichange tichiendera mberi tichitarisa zviri kusangana nevechidiki munyika. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Maikove muri Zimbabwe. Tosangana nemusi chipiri. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu.
Vanhu akanaka vatereri tasangana zvakare muchirongwa chedu chezvechitendero. Ngatinzwei mubvunzo wanhasi.
Ndinoitwa Mukoma Chiropa, ndiri kuno kuSouth Africa kuLimpopo. Ndandichida kunyatsonzwisisa panyaya yemwana kunzi kana achangozvarwa akanzi ashayika asati atendeuka anopinda denga. Zviri kundinetsa kuti ndinyatsonzwisisa chaizvo chaizvo. Zvozodzoka zvekare zvonzi takaberekwa nembereko yezvi. Saka panogona kunditinetsei kunzwisisa. Ndinenge ndichidawo vakuru vanokwanisa kutsondirondedzera mune zvakanaka naka pakuberekwa nembereko yezvivi apa. Asi Jesu anozouya dzimwe nguva anoti regai vose vaduku vauye kwandiri nekuti hapana chavanoziva. Saka panonetsa kunditi ndinyatsonzwisisa. Jesu akazoda vana vadoko achiti havana zvitadzo havana chavanoziva. Asi odzoka kunzi takaberekwa nembereko yezvivi.
Kuti batsirane tsananguro tinotambira zvakare mufundisi David Simango.
Manheru akanaka baba Hwande nevateriri vese veStudio 7. Tinotenda nomubvunzo wababa Chiropa pamusoro pevana vadiki kuti vanoenda kudenga here. Vana vadiki Jesu wakatsanangura kuna Mateo chapter 19 pavesi ya 13. Achiti iye, zvino vakauya navana vaduku kwaari kuti aise maoko pamusoro pavo, avanyengeterere, vadzidzi vakavarayira. Asi Jesu wakati kwavari, regai vana vaduku musavadzivisa kuya kwandiri, nokuti ushe hwokudenga ndohwavakadai. akaisa maoko pamusoro pavo akabvapo.
Zvakaitwa naJesu izvi zvinotiratidzei mufundisi Simango?
Tinoona pano kuti Jesu wakagamuchira vana vadiki achibva atsanangura masoko makuru okuti varegerei vauye kwandiri vana vadiki nokuti ushe hwokudenga ndohwavakadai. Chatinoona pano ndechekuti wakaisa maoko pamusoro pavo, kwete kuti vaiva nemadhimoni kana kuti vairwara, asi kuti vaivakomborera kana kuvaropafadza. Saka muchiona mumachechi vana vadiki havabhabhatidzwi nokuti havana chavanoziva, vanoitwa inonzi dedication kana kuti kuropafadzwa.
Nemhaka yei?
Nokudawo kutiko unobhabhatidza munhu anopasarudzo, munhu aikuziva kuti chakanaka kichakaipa. Mwana mudiki haana kudaro, asi nokuti akaberekwa munyika izere zvivi anofanirwa kuti aropafadzwe, kuti akomborerwe. Saka zvakafanana nokuti ukapinda mumba mune utsi unogunzwa kunhuwa utsi ihwohwo, kozoti mumwe munhu akazopinda mumba imomo anokuudza kuti mumba muno munonhuwa utsi, but iwo hauchahunzwi nokuti wagaramo. Saka muchiona kuti vana vadiki havasi kutadza, asi kuti vakapinda munyika ine chitadzo nechekare, naivo kubva vambunyikidzwa munyika ine chitadzo. Saka pana Varoma chapter 5 paverse 12 pachiti ipo, saka zvivi sezvo zvakapinda munyika nomunhu mumwe, norufu rukapinda nezvivi, saizvozvo rufu rwakasvika kuvanhu vose nokuti vose vakatadza. Saka kutaura kuti kune vakatotadza nokuti vakapinda munyika yakasvikirwa nezvivi, saka hakuna wakarurama, vese vanhu vese vakatadza pamberi paMwari. Saka pachidikanwa kuti vaiswe maoko pamusoro, varopafadzwe, vakomborerwe. Ngatichimboti vanofa vakadaro vana vadiki vava, mubvunzo wavabvunza chiropa ndewekuti vangaenda here kudenga? Hongu vanoenda kudenga nokuti Jesu ndiye akataura kuti ushe hwokudenga ndehwavakadai. Saka vanoenda kudenga nokuda kuti iko Mwari haasi kuzotongera vana vadiki ava kuti makaberekerwei munyika yakaipa. Aiwa, Mwari anozoti imimi vana vadiki uyai kwandiri nokuti hwokudenga ndohwenyu.
Muna Exodus 20 verse 5 Mwari anoti anorova vana nekuda kwezvivi zvamadzibaba avo. Tsanangurirai vachiropa chirevo ichi.
Mwari haangapi vana vadiki ava mhosva yakatadzwa nomunhu mumwe, Adhamu akatozotibereka tose. Mwari unoti regai vana ava vauye kwandiri nokuti ushe hwokudenga ndohwavakadai. Maonere angu panyaya iyi, Mwari haarasi vana vadiki nokuti unokombeya ushe hwokudenga nevana vadiki vasina chipomero kana chitadzo. Tatenda zvikuru Baba Hwande nevateereri vese veStudio 7.
Tinotenda mufundisi David Simango netsananguro yavapa vateereri. Tumirai maaudio enyu ane zvekuita nezvechitendero kuWhatsApp namba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemitambo, chikwata cheFC Platinum chakunda Dynamos 1-0 masemifinals emutambo wechibuku Super Cup watambirwa kunandare yeNational Sports Stadium. FC Platinum yave kutarisirwa kutamba neNgezi Platinum mumafinari emutambo uyu. KuEnglish Premier Soccer League kuBritain, Manchester United yadzinga basa murairidzi wechikwata ichi Ole Gunnar Solskjaer mushure mekunge chikwata ichi charohwa 4-1 neWatford nezuro. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Zimbabwe yopinda muzuva retatu pasina afa nechirwere cheCovid-19. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votarisirwa kutungamira urongwa hwekuradzikwa kwegamba renyika vaSimon Kayamoyo kumarinda eNational Heroes Acre muHarare mangwana. VMDC Alliance vochema-chema kuti mapurisa ari kuvakanganisa kuti vakurudzire vatsigiri vavo kunyoresa kuvhota musarudzo dza-2023. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.